Environmental Management Agency, EMA, vanokurudzira kuti ngatichengetedze nharaunda yakachena. Ngatiregedze katsika kekurasira marara pese pese. EMA inoyambira munhu wese kuti imhosva ukawanikwa uchirasira marara pese pese. Rasirai marara mumabini kana nzvimbo dzakatarirwa kurasira marara chete. Vanofamba mumabhazi, mumakombi kana mudzimotikari, musarase marara nepamawindo. Onai kuti marasira marara mumabini ari mumabhazi kana makombi. Imhosva kune vemabhazi kana vemakombi vakawanikwa vasina mabini ekurasira marara mumota dzavo. Ngatishande pamwe kuchengetedza nharaunda yakachena. EMA, protecting the environment.